ichokwadi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuno kugogwe chiteke chesengwa maini kwandiri kunoku zvinhu hazvina kumira zvakanaka dzimba dzakaisirwa pasi dzimba dzakawanda chaizvo dzakaisirwa pasi ndeniwo minda ikakukura nenzizi mbeu dzikaenda saka iyi zvinhu hazvina kutombomira mushe kunoku
Mr. Mingani ine dzimba dzamaona dzaputswa uye minda yaparadzwa
kunoku kusengwa maini pane misha inokona kuita iyo 7 yakakukurwa nemvura yakaisirwa pasi nemvura nezuro misha inokona kuita iyo 7 and then iwo kuchizoti minda minda inosvika kuma10 yakairedzwa nemvura nezuro saka vanhu vari kutochema izvezvi kutaura kuno tiri kuchema takatobata kumakotsi uyezve vamwe vazhinji vava kubatira uramumaoko kuti mvura iyi zvairi kunzi ichiri kuendera mberi zvichasara zvadii dzimba dzacho dzichasara dzakaita sei minda zvekare yanga yairedzwa iyi muchatosara mava nenzizi saka kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune ramangwana redu revarimi uyezve nerevagari
pane vakakuwara here kana kurasikirwa nemidziyo yavo pakuputswa kwedzimba kuputsika kwakaita dzimba uku
ya takaita dambudziko guru samukoma jonga kandimire nekuti mukatarisa ikoo pane dura rakadhirika saka padura apa mamutova nechibage chakanga chirimo vakatozoita chekuchera vachiunganidza pazuva kuti chiome saka pane mukana wekuti chibage ichi chinogona kuora nekuti changa chakawandisa saka zvinhu ipapo hazvina kumira mushe chibage ichi chinogona kuora nekuti chakabviswa kwenguva diki diki chikazoiswa pakavanzika vachityira kuti panogona kutonha imwe mvura zvekare and then tichizoendawo pane umwe musha pandingati vakanyanyisa kukuvara but vakawirwa nezvitinha vakatsimbirirwa nezvitinha havana havo kuzokuvara but maybe vangava vakakuvarira mukati nekuti hapana medical aid yakaitiwa kuti vaongororwe but mudziyo yakafa zvisingaiti pakafa mahodhiropu matebho nemacheya yayo matv mazinki anga akarufisa dzimba nemagirazi akaputsika neimwe midziyo yemba yakawanda inosanganisira madhishi zvese zvakaputsika mukoma jemukanimiri hazvina kutombomira zvakanaka
pakuenda kwakaita minda mukoma asha zvirimwa tinoona kuti inguva yekuti vanhu vanga vachitarisa mumunda zvirimwa zvakakanganiswawo zvakadii
vanhu vanga vakatotarisira kuti panonoperera mwedzi uno kana kuti pakati pemwedzi uno uyu mbesha dzavo dzinenge dzave nani vanga vakatarisira chose kuti dzinenge dzava nani but pane zvakaitika izvi pane chibage chakakukurwa zveshuwa kana kuti mbeu dzakatorwa zveshuwa andthenwo chimwe nekuda kwemhepo zvimwe zvaingowisirwa pasi zvinova izvo zvakakanganisa utano hwekuti zvatorasa utariri kuvarimi kuti pamwe pacho vachachidya chakasara chacho
mvura iyi yakanaya kwenguva yakareba zvakadii zvekusvika pakuparadza uye kuparadza uku kwakuri kwekuti yanga isisairera here ichijenga zvakazoita kuti dzimba dziondomoke
mvura yava nenguva ichinaya saka pasi panyanyisa kuguta mvura manje zvekuti pamwe pacho mune mamwe maareas ukatsika panenge pachitefetera zviya zviya pachiratidza kuti pari kunyudza paarea ipapo saka ndo zvakaitika
kune rubatsiro rwatirwawanikwawo here kana kusvika kunzvimbo idzodzo
kusvika patiri panapa hapana kana help yatati tawana hapana matanho anga amboti atorwa since vanhu vangu vachingozvitora sekunge zvinhu zvisina basa kana kuti zvinhu zvisinganzwisisike but zvinova ndizvo zvakatoitika hapana matanho atamboti tawana kana help yatamboti tawana kunze kwemumwewo community yanga ichingobatsirawo ne kuvakurudza ine midhuri yakaputsika iyi vangobatsirawo kuti vavake munhu akwanise kuwana pekubatsirika sinsi kana paine dzimba shoma saka pane umwe akavakirwawo inzaika ikapera teferidzei saka ndo zvakaitika hapana rumwe rubatsiro rwatatatisawana